Shokoredo nasurukuta rona the voice.
Mwana singa chemi anofira mumbereko isukani vechidiki munyika tavezviseko tonoshandira madrugs mvura yedu black label chimbotarisa kwatabva tarasika timetable aisi mhosva yedu imi naiva kuru motiona motsega chimbodonedza kaburu chimbosiya something kunesuka vazukuru toda kuita something but we didn't go kuskuru papa tina nharo machoices atakachuza pamaititi tinodzidza tainotamba zvedu njuga taingoswera takadhakwa mudzimba tichizotukwa hatichina chekuita chesara kurova But we need another chance. We need another chance. Tipei another chance. Tipeo kama graft. Umbona patushando. Masivi tichakanda. We being called names, but isus tazijaira. Ndewe mbanje, ndewe dombo, ndewe doro anovaira. Atina form 4, but mimi moko vara kama dope. But we are tichitindo da uchkaira. It's even getting worse. It's even getting worse by the day. Vasikana nema blessa getting paid. Aziku zakadaro, hakuna zakadaro, atidi zakadaro, atizidi. Takunzi boys bridge, cause no pacho pato gara. Zuva racho rotopera, tiripo takatandara. Tichiro wanema sin, Roxbury majin, my two keys, my saints. Don't forget the good lean. But we need another chance. We need another chance. Tipei another chance. Tipei kama graft. Umbona patushando. Masivi tichakanda. Azvina kwazvosvika chipikiri chadambuka chakaroverwa mukati chatitadzisa kufunga patofamba semayouth tichanowira mugungwa nekunaka kuita sadza pamwe chete nemupunga depression is real. Control how you feel. Don't let stress ikuchinjise mafeels. Don't let people ever tell you what to feel sha wangu only thing you gotta do is keep it real but we need another chance. We need another chance. Tipei another chance. Tipei kama graft. Umbona patushando. Masivi tichakanda. We need another chance. We need another chance. Tipei another chance. Tipei kama graft. Umbona patushando. Masivi tichakanda. We need another chance. We need another chance. Tipei another chance. Tipei kama graft. Umbona patushando. Masivi tichakanda. The voice.